your young day, you got that.
Uchira isoro chena, chukumbire mondoro, kuchiba naba yambuke. Vakuru odeketera, kumbirira inherera, mozi chenesera. Chigo, chaita ndipinde pakamani kana ndafunza chigo. Muzango hirimo imire panzimbo inoera mondoro yaramba kudedera vazikana kuya imamera mbige doro tate kuruva nenyota achauya okanomwera makomborero amaichemera.